zvijonga zvaitika nhasi ndezvekuti kazobvumirana nehurumende kuti imbobhadhara mari iyoyo inotangira pa50% to 76% on a slight scale. Zviri zvinhu zvatangobvuma pakuti vashandi vabomerwa havasisina pokutanga. Saka mushure mokunge tadzokera kunotaura nevashandi, vashandi vati mukarega kuti timbowana dijana tinogona kutonyura chaiko nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka tatinzi kuhurumende chimbotipaishoma iyoyo, asi isu pachedu tichiri kungoda mari inosvika kuma4700. Saka tinofa kuti tirambe tichitaurirana nekusvika tasvika ikoko. Saka ndo zvabuda munhaurirano dzanhasi.
Saka hurumende yati inokwanisa kubhadhara mari idzi kubva rini?
Pamutemo mari inobhadharwa with effect from the 1st of August. Kureva kuti iko zvino sezvo vanhu vakatokora mari dzaAugust, hurumende ichaisa mari yaAugust yacho yakawedzererwa iyoyo yasara ozotangawo kubhadhara mari iyoyo yatataurirana zvakajeka kubva muna September.
Ko nyayawo yebhonasi maibatawo here? Nokuti takanzwa hurumende ichiti musangano iwoyu uchazeya mari dzichatambirwa nevashandi kwemwedzi mina yasara mugore.
Nyaya yebhonasi yakatotaurika kare, hatidi kutoitanga nokuti inyaya yakapera. Kwatiri isu sevashandi, bhonasi inongova kodzero. Hachisi chinhu chokuti tingambototaura nezvazvo. Zvakangofanana nokuti uri baba waendesa mwana wako kuchikoro, haugoni kutozvirova dududu kuti ndaendesa mwana kuchikoro. Saka bhonasi tinongoziva kuti mutemo, uye hurumende yakatotaura zvayo kuti bhonasi regore rino ririko.
Saka munotarisira kuzogara zvakare pasi riini kuti mutseketudzane nehurumende musvike pamari yamuri kuda ye4700?
Tiri kuona zvokuti inhaurirano dzinoramba dzichiindirira mberi kuburikidza nemafanira aita zvinhu zveupfumi munyika, zvikuru kukwira kwezvunhu ndo kuchanyanya kuita kuti tirambe tichida kuti tirambe tiri patebho tichitaurirana kuti tione kuti tingagaina zvakadini zvikuru takatarirana neinderbank rate. Tina zvedu madheti akapa, asi tiri kungoti chibvumirano ichi chiri kutanga kubva muna August muno kusvika kupera kwegore.